manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 9, 2021. Makatirira kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvo ndirapfuura musi wechishanu ndakakwanisa kuita statement yandakanyora. Ndakanyora pasi ini kutaura kuti taandichipa vanhu mazuva matatu vanoziva ivo kuti vakavaka munzvimbo dzisingatenderwe. Vanoziva zvakare kuti vakaisa macastles avo, mabhizimusi anotengesa mishina, motikari nezvimwe zvakangofanana, majurahall nevamwe varukanya zvidhinha zvavo mukati memugwagwa.
Hurumende inoti haisi kuzodzokera kumashure muchirongwa chayo chekuputsa zvivakwa zvainoti hazvisi pamutemo.
Pachinhambo chokuti tiswere tichirwisa vanhu vanoshayiwa varombo, tinofanira kuisa maprogramu okurwisa urombo.
Asi vanopikisa vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti hurumende inoita urongwa hwakadai panguva iyo vanhu vari kutambura.
Isu hatisi kuda kupwanya nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu. Chikanzi takunzwai sehurumende hatichapwanya. Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba.
Asi painosvika papurazi resolomio, hurumende inodududza paurongwa wekuputsa dzimba ichiti yaita chibvumirano nevaridzi vepurazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vanoti kupwanywa kwezvivakwa zvevari kutengesera pasina kutarwa chisungo chedare remakurukota chakanangana nekuchenesa maguta, uye vose vari kuita uori kupa vanhu mvumo yekuvaka pasina kukodzera kana kutengesera vachasungwa. Asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa nemamasangano akazvimirira oga akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition. Mashoko kuvatori venhau, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rashora kushandiswa kwarinoti kuri kuitwa mapurisa mukupwanya zvinhu zvevanhu, richiti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevanhu uye zvinofanira kuongororwa nemasangano makuru epasi rino sezvo zvakangofanana nechirongwa cheOperation Murambatsvina chakashorwa neUnited Nations muna 2005. Chirongwa ichi chakasiya vanhu zvuru mazana manomwe vasisina pekugara. Asi vamuguti vanoti hapana kudududza. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mukoma wangu, ndokutenda ini mukana wamatipa wekuti hurumende tikwanise kudayira mibvunzo yamuri kuvhunzwa nevateereri venyu. Ndinovimba kuti kutaura kwandisatsanangura ndichiita kuchavabatsira zvizere kuti vanzwisise donzvo rokutorwa nehurumende. Semaziviro enyu, zvo ndirapfuura musi wechishanu ndakakwanisa kuita statement yandakanyora. Ndakanyora pasi ini kutaura kuti taandichipa vanhu mazuva matatu vanoziva ivo kuti vakavaka munzvimbo dzisingatenderwe. Vanoziva zvakare kuti vakaisa macastles avo, mabhizimusi anotengesa mishina, motikari nezvimwe zvakangofanana, majurahall nevamwe varukanya zvidhinha zvavo mukati memugwagwa.
Sei mafunga kutora danho iri pari zvino tichiona kuti vamwe vanhu ava vanenge vane makore vachitengesera zvinhu pavarapa?
Munoziva kuti cabinet yakataura mafika adarika kuti tane chirongwa chekuita decongest the city, tikuita decongest Harare province yose. Zvinoreva izvo kuti chekutanga, kana munhu uchiziva kuti pane pawakavaka, ingava tuck shop, vangava vari kugadzira makabin, vangava vari kugadzira majurawo, vangava vari kugadzira masofa mukati memugwagwa, kana chiti mukati memugwagwa tiri kutedzera vanhu vanofunga kuti mutara chaimo, kwete tinoverenga isusu kubva mu 35 meters kusvika mu 70 meters. A maximum dzinguva inosvika ku 70 meters, ma intersection ma 500 meters radius. Hatibvumiri vanhu kuti vaite business rao mumugwagwa. Iye zvino makatarisa musha wedu wanga waipa. Vanhu vakungoti paafungira ndo paanoda. Zvinonyaya kurwadza ndezvekuti tine vakadzi vakawanda vari kubirwa, vamwe vari kubatwa zvibharu, vamwe vari kudzvanywa, vamwe vari kupondwa nevanhu vanenge vakawanda muzvimba izvozvo. Naizvozvo tine varukanya zvidhina vakunotora jecha zviri pamutemo vachigadzira zvidhina zvavo, vachigadzira majuro avo.
Asika vakawanda vari kuti nekushaya mabasa vave kurarama nekuzviitira mabasa emaoko hazvichatenderwe.
Isu hatirambidze vanhu kuita mabasa emaoko asi musachikora mutemo. Nekuti kana makuchikora mutemo, isu vehurumende tinozoti kwete, zvamakuita izvi zvishandizvo, hatitenderi zvinhu zvakadai.
Asi ukava muguti vamwe vari kuti vane matsamba, zviri kufamba sei chaizvo?
Tinoziva kuti zvinezvi tiri kuferefeta nyaya dzakawanda. Tinoziva kuti mumakanzuro imomo vanhu vazhinji vangu vachipuhwa mapepa kubva musi wandataura weFriday. Mungangodai henyu kuziva kuti kuna vanhu vakawanda vachogadzirwa mapepa kubva kuchitungwiza, kunyaya muchitungwiza nemuHarare City Council. Tine vanhu vari kuvabuditsira mapepa imomo vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinova zvine uori mukati. Toda kuvazivisa vanhu ivava kuti aiwa, musavhunduka zvenyu, mutemo uchakubatai.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vachitaura vari parunare kunyanga. Asi munyori anoona nezvematunhu mubato rinopikisa reMDC Alliance vaSesewo Zvidzai vanoti vari kushamisika nekuputswa kwezvinhu apo vanhu vakawanda vari kutsvaga chouviri mushure mekupinda muurombo nekuda kwechirwere checovid-19. Tabata vaZvidzai kuti tinzwe zvizhinji.
Vanhu vazhinji munyika muno vari kurarama nemibato yamaoko avo, kutengesa madomasi, kutengesa miriwo, vari kurarama nokutengesa zvavanoveza, masofa, macheya nezvimwe zvakasiyana-siyana. Vanotengesa nhumbi nyangwe dziri sharu, asi ndo dzinogonekwa navanhu, ende vanhu vari kudzitenga kuti vanhu vaone kurarama. Zvino kuHarare nekuchitungwiza kune murume anonzi Muguti ari kutuma mapurisa nevamwe vanhu vehurumende kunopaza misika yavanhu, kunodotora madomasi avanhu avari kutengesa nemiriwo yavo, zvichiita kuti vanhu vabve vashaya raramo. Izvi zvinonyadzisa.
Kosei muchidaro vaZvidzai? Nekuti hurumende kairi kuti haingaregedze vanhu vachiita madiro aJojina vachivakamusika pose pose vamwe pedyo pedyo nemigwagwa.
Tinonyatsoziva kuti ruzhinji rwese rwuri kurarama imomo muinformal economy. Saka pachinhambo chokuti tiswere tichirwisa vanhu vanoshayiwa, varombo, tinofanira kuisa maprogramu okurwisa urombo.
Ende api aya?
Maprogramu okugadzirisa panotengeserwa navanhu, maprogramu okugadzirisa kuisa sanitation infrastructure panotengesera vanhu. Uyevo vanhu varipo kunotengesa, kwete nokundo sarudzo yavo. Vanhu vanoda mabasa, mabasa hakuna. Vanhu vanoda kunoshandawo kumaindastri, maindastri rose akavhara.
Munyore anoona nezvematunhu mubato reMDC Alliance vaSesewo Zvidzai vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende yadududza pachisungo chayo chekuti dzimba dzakavakwa papurazi reSolomio kuruwa dziputswe. Izvi zvaziviswa negurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe, avaudza vagari kuti hurumende haisi kuzovapwanyira dzimba dzavo. Vagari ava vaudzwawo kuti magwaro ekutenga mastendi avo zviri pamutemo achange achiitwa nekambani yavapowo mangwana, vanova munyori wezvemutemo muZanu PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevagari vepapurazi iri nhasi, vagari vevati varedzi vepurazi iri vebhanga reZB pamwe nekambani yeLandela, avo vakabatana vakaumba kambani inonzi Solomio Farms Private Limited, vabvuma kuti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dziri papurazi apa dzitengeserwe mastendi, vachiti hurumende haisi kuzopwanyira vanhu ava dzimba dzavo, kunyange dare repamusoro rakambenge ratura mutongo wekuti vanhu ava vapwanyirwe dzimba. Vagarwe vati vakaita nhaurirano neveZB Bank nekambani yeLandela, vakabvumirana kuti vagarwe vepapurazi apa vatengeserwe mastendi aya nemari inoita madhora mana ekuAmerica pasquemita yega yega.
Tikagara misangano yakawanda nebhengi neveLandela, tikati vanhu vavaka vanzvimbo ndeyenyu hongu, tabvuma. Imhosva yakaparwa, asi mhosva inouya pamunhu kaende pachimuti. Ngatitauriranei, isu hatisi kuda kupwanya, nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu. Zvikanzi takunzwai sehurumende, hatichapwanya.
Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba.
Vagarwe vati hurumende ichange ichishanda nekambani yemunyori wezvemitemo muzano PF vapo mangwana yeZimbabwe Property Owners Trust kana kuti zipoti kuitira kuti vagarwe paSolomio vawane mapepa anoratidza kuti ndivo vave varedze mastendi. Vagarwe vakurudzirwa vanhu vakavaka dzimba munzvimbo dzanga dzakachengeterwa kuti pagovakwa zvitoro, makiriniki, machechi nezvitoro kuti vapwanye vega dzimba dzavo vasati vatumirwa zvikonzi zvematare.
Ngatiitei tiri pamutemo. Nzvimbo dzezvikoro inzvimbo dzezvikoro. Pakuvaka pasi pematambo emagetsi hazvibvumirwe. Pana anga agara pasi pemagetsi ona zvekuita. Tisamirira mutemo tiuye namessenger of court kuzokuudza zvekuita. Tiri kukumbirisa mukugumisira vamangwana. Ndimi watakutaura navo imimi. Vezipoti hatichadi kutaura nemacooperative leaders, tauda kutaura nemi imimi, imimi makamirira wanhavo.
Vamangwana vati vachashanda zvakasimba kuti vagaro vepapurazi apa vawane matsamba edzimba dzavo zvitevera kuwirirana kwavaita nevaridzi venzvimbo iyi.
Zipoti ndiyo yasiya yanzi naminister ichamaneja project inoyi. Saka tichagara pasi neZB Bank towirirana kuti pa$4 yataurwa tichatanga riini kurisita mari dzavanhu tichienda kubank. Asi shuro yedu ndeyekuti munhu wega wega anovhura akaunti yake kuZB Bank mari yoenda ikoko.
Vamwe vagari vepaSolomio vakaita saamai Chipochiya vatsanangura vati vafara zvikuru sezvo vanga vave nemakore akawanda vachigara vakabatira hura mumaoko vachitya kuputsirwa dzimba dzavo.
Yeah, tiri kufara chaizvo mudanho iroro endi takasuwa zvisingaiti, asi kozvino tasunungurwa endi tafara nevakuru vachititsanangura kuti zvinhu zvamugwara endi takufara. Tiri kutenda.
Asi munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaseso zvidzai vati bato ravo harisi kufara kuti vanhu vakaita sevagari vekuSolomio vanowanzovimbiswa mapepa edzimba dzavo nebato reZANU PF panguva inenge yava kuendwa kusarudzo, asi pasina chinozobuda kana sarudzo idzi dzapera.
Utsotsi hundiundi hwakaita sehunoitwa nezanu hwakaipa zvikuru kutambudza vanhu zvakapetwa. Ava vanhu vasingadi kuona vanhu vakagadzikana zvakanaka. Munozviziva here kuti kuchitungwiza izvozvi ibishi vakadzinganisa vanhu pamisika, vakapaza misika yavanhu vachitora zvinhu zvavanotengesa, madomasi, mirivo nezvimwe zvakadaro. Uku kuita kwakaipa zvikuru, utsinye wakashatisa chaizvo. Zvinofanirwa kusorwa nemunhu wose mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya yechikiribidi papurazi iri yakatanga kubuda mubepa nhau reTheZimbabwe muna 2013 ichibata-bata zita revaimbove gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbove gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye, pamwe nemukoma wemuchakabvu vaSolomon Mujuru vaJoe Mujuru. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende inogona kunge yakurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pasine nyaya iri kumatare ine chekuita nepurazi iri. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano rinomirira vemabhazi reAmalgamated Bus Operators nemakambani AAVM Africa neQuest Motors nasi vanyorirana chibvumirano chekuti makambani aya agadzire mabhazi muZimbabwe, izvo zvinotarisirwa kupedza dambudziko rezvekufambisa rakatarisana neveruzhinji munyika pari zvino. Izvi zvinoteverawo mashoko ari kubva kubulawayo ekuti pane makombi maviri abvira mushure mekunge akandirwa utsi unokatyidza nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa kubulawayo vaAbednego Ncube vati vanga vasati vaziviswa nezvechiitiko ichi. Vemakombi vakawanda varugara vachiita vakiti nagonzo nemapurisa sezvo vasiri kuda kuita mushandira pamwe nekambani yehurumende yeZupco sezviri kunzi zviitwe nehurumende. Vanoti kambani iyi haibhadhare. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechibvumirano chanhasi, Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mokusaina chibvumirano ichi, sachigaro weAmalgamated Bus Operators vaSamson Nananga vati kugadzira mabhazi muno kuchaita kuti nyika ichengetedze mari yekunze pamwe nekuwanisa zviuru zvevanhu mabasa.
Saka sechirongwa chehurumende chavauya nacho kuti vakuda kudzikisa uwandu hwemabhazi achatengwa achiuya ari mabhazi anofamba vakuda kuti muno mugadzire mabasa isi ndobataona kuti ndo industry yedu tabva tangosarudza kuti regedza tisotange kuzvita tirizvo
vana nanga vati mari yavange vachishandisa kutenga mabhazi kunze kwenyika ndiyo yavai kushandisa kugadzira mabhazi muno
mari yatanga tichifanisa kutenga nayo mabhazi zvatanga tichiita mazuva izi ndiyo mari yatatora iyoyo kuti tinotenga makits saka zvinhu zvimwe chete asi tangosarudza kuti mabhazi aya abatanidzirwe muzimbabwe pane kuti agadzirwe kunyika dzaanga achigadzirwa saka aakuya ari mabhazi ari muzvidimbu toyatotanga kubatanidza tega
muno mukuru wesangano rezimbabwe passenger transport organization vafungai makoni vaudza studio 7 kuti vari kushandisa mari yekunze yakawanda kutenga mabhazi kunze kwenyika asi munyika hamuine unyanzvi hwekugadzira mabhazi
tichamangana nokusimudzira kuti tikwanise kuita local manufacturing munyika muno tichisevha mari yekunze uyezve kuti zvisimudzire kugadzirwa kwezvinhu zvichibatsira maringe nekuti wanhu wange vachikwanisa kuwana mabasa uso muindastry yedu pane kuti tingo import zvino munyika zvakapera kugadzirwa so we are starting tichiunza ari atinoti kwachirungu makits wecho anozoitwa batanidzwa munomo
vamakoni vati chirongwa ichi icho chichatanga mwedzi unouya chinotarisirwa kupinza mabasa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kudarika vatiwo vanotarisira kunge vachigadzira mabhazi mazana mashanu pagore vachishandisa mamiriyoni manomwe kusvika kumamiriyoni gumi emadhora ekuamerica pagore vatiwo kugadzirwa kwemabhazi muno kuchaita kuti vakwanise kushanda nekambani yehurumende yezupco iyo iri kukoka makambani akazvimirira kushanda nayo pakutakura vanhu mumaguta nekumaruwa mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vamike madiro vati hurumende iri kugadzirisa migwagwa yese munyika vakakurudzira makambani aya kuti agadzirewo mabhazi akasimba zvekufamba kumaruwa vanoona nekufambiswa kwemabasa musangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliath vatambira zvaitwa nhasi nemufaro vachiti zvichabatsira veruzhinji zvakanyanya
itanho rakanaka zvikuru itanho ratagara tichikurudzira kuhurumende kuti tangotuta mabhazi kubva kunyika dzekunze vanhu vemuno vachiziya nenzara vasina mabasa zviri nani kuti mabhazi aya agoasemblewa muno itanho ratakachikurudzira kubva pekutanga kuti vanofanira kusapotawo makambani emuno kuti asimukirewo
munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mumdc alliance vasettlement chikwinya vaudza Studio 7 kuti sebato vanotambira mabhindauko ari kuitwa nemakambani akazvimirira mukuedza kurerutsa matambudziko akatarisana neveruzhinji ekushaya zvekufambisa
saka zvaitwa neamalgamated bus operators association pamwe chete neavm africa kuburikidza nequest motors zvekuti vachange vachiunza makits emabhazi woma assembler under Quest Motors pavanga vachitenga mabhazi matatu kunze kwenyika vakwanisa kuzoassembla mabhazi anokwana mana kana mashanu zvinoita kuti chokutanga mabhazi operators aya ange achikwanisa kuramba ari mubhizinesi nekuti vakushandisa mari shoma yekunze kwenyika inova forex chepiri vakukwanisa kuemployawo vanhu vemuno muzimbabwe hona indastry yedu yakaurawa indastry yedu yawira pasi kunyanya zvikuru sei kumota dzokufambisa
vanhu vakawanda munyika vakatarisana nedambudziko rekushaya zvekufambisa sezvo zupco isina mabhazi akakwana zupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kuti ikwanise kuita basa rayo nemazvo asi pari zvino ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri chete makambani munyika akamira kugadzira mabhazi muna 1993 mushure mekunge hurumende yabvumira veruzhinji kupinza makombi matsaru munyika izvo zvakawisirawo zupco pasi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa necovid-19 uye vamwe vanhu makumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose hwave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 39,321 vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 1,617 vanhu mazana manomwe nemumwe chete vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, kuchitiwo vamwe zviuru zvina nezana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 4137 vachibayiwawo nhomba yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose wasvika pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 689,397. Vanhu vabayiwawo nhomba yepiri nyika yose vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana mana negumi nevaviri, kana kuti 389,412. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuIndia anoti bhazi ranga rakatakura vashandi vanobva kune dzimwe nyika raita tsaona mugwagwa mukuru kumaodzanyemba kwenyika, apo rabonderana nemotokari inotakura zvinhu, vanhu gumi nevanomwe vakafa uye vamwe gumi nevasere vakakuvara. Bhazi iri rinonzi rabheuka zvichitevera kudhumana kwaraita nemotokari yanga ichibva kune rimwe divi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari murwendo rwavo rwekutanga kubuda munyika kubva zvavatanga kutungamira nyika vakananga kuEurope, uko vachaita hurukuro dzemhando yepamusorosoro nevatungamiri venyika dzemudunhu iri. VaBiden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin muGeneva. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu eDistrict of Columbia, Maryland, Virginia neWest Virginia muAmerica, reCoalition of Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, riri kuenderera mberi nekuzadzikisa zvarakaumbirwa zvekubatsira vana vari kumusha vanotambura. Sachigaro weCOSDA vaJona Masia vanoti rwendo runo sangano ravo rakaunganidza mayunifomu emutambo wenhabvu ayo achanogoverwa kuzvikoro zviri kuZimbabwe. Pamusoro pezvo, sangano iri ragara richibatsira vana kuburikidza nekuvabhadharira mari dzezvikoro, kuwanisa vamwe zvekudya pamwe nekuti vakwanise kurapwa kuzvipatara vachibhadharirwa mari. Munguva ino yeCOVID-19, COSDA iri kurerutsawo ndima kuburikidza nekuwanira vanhu zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kutapurirwa utachiwana muzvipatara, ichishanda nemasangano akasiyana-siyana ari kumusha. Sangano iri rakaumbwa muna kubvumbi gore rapera uye rinopema rubatsiro kubva kunhengo dzaro pamwe neshamwari dziri muno muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasiya kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Hongu, sangano redu rine zvariri kuunganidza kuti tione kubatsira kumusha kuZimbabwe. Zvataunganidza pari zvino masoka uniforms, kana mauniforms anosanganisira shirt yacho, kusanganisira mashorts acho, kuzoita masocks. Zvimwe zvataunganidza maschool fees. Tine vana vatagara vatiri kutoshanda navo vatiri kubhadharira. Saka tanenyaya yekuti zvikoro zvakavhurwa, tane maschool fees avo atinoda kuti vabhadhare. Vana ava vari mumasecondary schools, kuzoitawo vari kuyunivhesiti. Saka ndo zvatava nazvo pari zvino.
Rubatsiro urwu munorwuwana kupi vaMasiya ruri kuunganidzwa nesangano renyu?
Rubatsiro rwatinarwo rwuri kubva kumhuri yeZimbabwe, vatingati isusu madiaspora Zimbabweans vanogara kunze kwenyika. Ndo nhengo dzeCOSDA dziri kudoneta dzichiisa kuhomwe yedu. Kwozoita anyone, shamwari dzeCOSDA dzinodoneta futi dzichiisa kuhomwe yedu. Saka tingangoti rubatsiro rwedu uri kubva kuvana veZimbabwe kunyanya. Kwozoita mauniforms zvakaita ebhora anobva takamapiwa nekuchikwata chandino kocha ini chebhora ndiri kuno kuAmerica chikati ha regai tidi tikubatsirewo sezvo uri kutibatsira.
Munozosvitsa sei kumusha zvamunenge maunganidza izvi kuti zvisvike kuvanhu vamunenge muchida kubatsira?
Kuendisa kumusha tinoti zvakaita mari hainetsi because tinobhadhara maschool fees straight kubank rechikoro. Hatitumiri vana, sinotobhadhara straight kubank rechikoro. Zvakaita mauniforms tinofamba nawo kana paine anenge ari kuenda kuZimbabwe tobatisa oenda onopa kuzvikoro zvatinenge takaidentify. Rubatsiro rwasvika kumusha, tine nzvimbo zvikoro zvetinoshanda nazvo kudhara zvinoitika ndezvekuti nhengo dzedu dzekosta tinobva kwakasiyana siyana, vanobva kunana Masvingo, vanobva kwana Mutare, vanobva kwakasiyana siyana. Saka isu tinoti nhengo imwe neimwe toda kuti ive champion kwainobva. Saka ndo vatinotoshanda navo kudhara ivavo, ndo patinosvika tonobatsira kwavanobva, kuitira kuti tinokurudzira kunyanya kuti vana veZimbabwe vanogara mudiaspora ngavawanikwe vachiita zvinhu kunzvimbo dzavanobva. Saka isu basa reorganization redu nderekuti nhengo imwe neimwe neyekosta zvatinoita unganidza inozonopa painobva, kuitira kuti tione kuti tiri kubatsira kunyika nekunzvimbo dzatinobva kwatakakurira uye kwatakaberekerwa.
Kune vamwe vanonzwawo chirongwa chenyu vachida kukupindawo kana kukubatsirai, vanokubata ipapi?
Vanoda kutibata vanoenda pawebsite yedu www.cozda.org cozda.org kana kutitumira email pacozda2020@gmail.com cozda2020@gmail.com.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reCoalition of Zimbabweans in the DC area vaJona Masia vachitaura vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti haisi kuzodzokera shure muchirongwa chayo chekuputsa zvivakwa zvainoti hazvisi pamutemo. Vanopikisa vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti hurumende inoita urongwa hwakadai panguva iyo vanhu vari kutambura. Asi painosvika papurazi reSolomio, hurumende inodududza paurongwa hwekuputsa dzimba ichiti yaita chibvumirano nevaridzi vepurazi iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.